tinatinge ndaidzi mukana wevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana wekunge vachitsanangura zvavanotarisira kuupfumi hwavo hungaita mukana wekutiwo vange vachipawo zvivimbiso asi chatinoziva nechatakaona kubudikidza neisusuwo vatungamiriri vedu vachienda ikoko ndechekuti cheuviri chinobatika hatisini chatingakasika kuti titotarisa zvinhu zvinotora nguva asi zvivimbiso zvinobuda zviri zvizhinji zvekuti kwakazovimbiswa zvakati kwakazovimbiswa zvakati
dai zvinhu zvanga zvakamira neurongwa hunenge hwakanaka tarisiro dzinenge dziri dzei mumusangano weWorld Economic Forum uyu
dzinenge dziri dzekuti vatungamiriri ava vanenge vachisanganawo neutekwatekwa hwedzimwe nyika vachisanganawo nevatungamiriri vemamwewo makambani edzimwe nyika saka vanokwanisa kuchionesana kuti kunyika kwedu tine zvakati tine mikana yakati inenge iri nguva yakanaka yekuti pange pachigovanwa dzinowanikwa munyika dzakasiyana siyana asi zvatiri kutaurawo ndezvekuti kazhinji kazhinji misangano yakadarowo futi inowanza kufarira vapfumi inokanganawawo futi munyika idzodzo mune urombo hwakanyanya
tanzwa mudungwe wevanhu neuwandu hwavo vafamba nomutungamiri wenyika zvinenge zvichida kuti vaende vakawanda nemuwandiro iwoyo here izvo
vanhu ava kana varivo vatungamiriri vemakambani kana varivo vatungamiriri vemabhizinesi munyika zvinenge zvakanaka nekuti ndo vanenge vachizonoonesana kuti kuindastry kwedu zvakamira zvakadai zvakadai asi vanhu ava kana vangori vanhu vaperekedza mutungamiriri kuti vanovachengetedza ndinoona sekunge kunenge kusiri kushandisa mari zvakanaka.